manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro zvitatheti 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tanga tiri kuzivikanwa tinoonekwa nemunhu wese chekuti maiberi chwenga murwere. Toda kuzivana kuti kodzero dzavo dzekuonekwa nana chiremba dzekunge vari kuchipatara dzadzadziswa here uyezve kodzero yavo yekuva pamberi pematare edzimhosva asina paakarerekera nenguva yakafanira iri kuremekedzwa here.
Nyanzvi yezvemutemo yekurudzira kuti mudzimai wemutevedzero wemutungamiri wenyika amai Mary Chiwenga avo vari muusungwa vange vachichengetedzwa kodzero dzavo mushure mekunge mutongi wedare ramagistrate aendesa nyaya yomberi kumusi wa14 ndira gore rinouya. Kanzuro yeguta reHarare inoti ine urongwa hwekusimudzira guta mugore rinouya kubudikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana siyana. Chimwe chirongwa chiri kuitwa nerimwe sangano rinoshanda rakazvimirira roga chekudzidzisa madzimai kugadzira zvinhu zvakasiyana siyana chobatsira madzimai akawanda emugweru kuriritira mhuri dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yemudzimai wemumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga muzvare Mary Chiwenga vaendeswa kudzokorora. Nyaya yemudzimai wemumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga muzvare Mary Mubayiwa yaendeswa mberi zvakare kumusi wa14 ndira gore rinouya nemutongi wedare ramagistrate vaCrispin Mberewere apo vanotarisirwa kuzodzoka zvakare vachitongwa. Kushika pavanzi vagodzoka zvakare kudare muzvare Mubayiwa vacharamba vari muhusungwa. Muzvare Mubayiwa vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Vari kupomerwa mhosva dzinoti yekuda kuuraya murume wavo, yekuburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo, pamwe nekufojera magwaro emuchato wavo nemurume wavo. Mukuziya nezvenyaya iyi Mavelas Musanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda neHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhiwa Mavhinga avanoti muzvare Mubayiwa vanosungirwa nemubumbiro remutemo wenyika kuti kodzero dzavo dziremekedzwe vari muusungwa.
Pane matambudziko angangowanikwapo zvinenge zvichida kuti zvionekwe kumagweta avo kuti hapana zvichemo here asi kutanga chiri kuzivikanwa. Tinoonekwa nemunhu wese chekuti maiberi chwenga murwere. Zvoda kuzivana kuti kodzero dzavo dzekuonekwa nana chiremba dzekunge vari kuchipatara dzadzadziswa here uyezve kodzero yavo semunhu wozvake wemuZimbabwe yekuva pamberi pematare edzimhosva asina kwaakarerekera nenguva yakafanira iri kuremekedzwa here nekuti tikaona kuti nguva yavakasungwa yakabva yangonangana nenguva yavanga vari kuita matambudziko ekunetsana mumba mavo nekutaura kwakaitwa mumapepa nhau zvoita sekuti vemitemo vanogona kunge vaine rimwero nemutevedzero wemutungamiri wenyika vaChiwenga. Ndozvinoda kuti zvijekeswe kuti nyaya yavo iri kumbofambiswa sei. Hapana here kushandiswa kwemapazi emutemo kushungurudza kana kuvhiringa kodzero dzamai Mary Chiwenga. Itsvagurudzo inofanira kuti itoitwa iyoyo.
Tsvagiridzo iyi inenge yaakuitwa nani uyezve pari zvino munoona zvichizofamba sei munguva inotevera takatarisawo madzimai nekubatwa kunoitwa nyaya dzavo.
Chekutanga chinokurumidza kuita chekuti hama dzamai Mary Chiwenga dzinofanira kukurumidza kumira uyezve kana vaine magweta ari kuvamiririra. Taimboverenga mumapepa kuti zvichida muzvare yatisi mutetwa anogona kunge ari iye umwe waari kuvamiririra ndo vanhu vanofanira kuti vakurumidze kuona kuti hapana dambudziko ririko here uyezve kutsigira nekusimbisa kodzero dzamai Mary Chiwenga. Zvakarewo zvakakosha kuti masangano akazvimirira ekodzero kunyanyanyaya makuma masangano emadzimai asi mudzewo musoro aongorore nyaya iyi aone kuti hapana kuchikorwa kodzero kuri kuitwa izvazvi reve kuti kupindira munyaya dzezanu PF zvinongoreva chete kuti mai Mary Chiwenga mudzimai ane kodzero asingafaniri kukanganikwa kunyangwe zvazvo vanga vari mugudza nezanu PF.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vari parunhare kuBritain naMavlas Musanganya weStudio 7. Kanzuro yeguta reHarare inoti ine urongwa hwekusimudzira guta iri mugore rinouya kuburikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana-siyana. Meya veguta reHarare vaHebert Gomba vanoti kanzuro yavo yakasunga kuti mugore ra2020 ichakwereta mari yakawanda yekuti ikwanise kuvaka zvikoro zvepasi zvitatu, kugadziridza migwagwa yemukati meguta pamwe nekuvaka zvimbuzi zvitsva pamwewo nekuwanisa vagari mvura yakachena. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo pamusoro peurongwa hweguta ravo muna 2020.
Izvo zvinotaura nemi ndikutoita urongwa hwekanzuro hwedzoya 2020 yatikati program of action kuti tinge tichibatsirana panyaya dzematambudziko asangana neguta kana kutsika mari yemugwagwa. Zvinhu zviri pachena, zvinhu zvafumuka kuti zinara chairi kugona kudya mari ka yairi kuwana mukatarisa manyaya dzikuenda kumatare dzawandisa dzecorruption. Saka mari yemugwagwa instead inoenda kumugwagwa iri kuenda kucorruption. Ngatiri kuparura chikamu chidikidiki chatinakwanisawo sekanzuro.
Muchawana kupi mari yekuti muite zvose zvamuri kutaura izvi sekanzuro vaGomba?
Tichakwereta mari yakawanda inoita about 2 million tichishandisa maprofits anobva kukambani yedu yeCity Parking tichibhadhara back tikwereti chetimboita maroads particularly muCBD yose tomboita maroads edu nekuvaka zvimbudzi zvitsva. Taita izvozvo tiri kuparura zvee zvikamu kusimbisa zvimwe zvatanga tinazvo. Tiri kuvaka zvikoro zvitatu gore riri kuuya maprimary schools atinova tinobvumidzwa nehurumende kuvaka maprimary chechi hatikwanisi kuvaka masekendari. Tiri kuvaka munzvimbo nhatu kuwadzana tichavaka zviri nebudiriro nekuvaka chimwe chete munharaunda yeHopley kuti tinge tichivandudza.
Kozvi zvimwe zvamunotarisira kunge muchiita mugore ra2020?
Gore ratiri kubata ra2020 tiendesa mberi chikamu chatoti regular system. Ichi chikamu chatinotarisa vanhu vakagara nzvimbo dzisina kutarwa vanobviswa vanofanirwa kubviswa, vanoregularizwa kuti tivatendere vanofanirwa kuregularizwa kuvatendere. Munyaya dzemvura gore rinoya tikutarisira kuti tichange takwanisa kuwana mvura kugamuini kanyama nekutaura kwandakaita nehurumende bcause dhamu rechivero raashomashoma tingati less than 35% in terms of capacity. Saka tinoeta kuwana mvura yakawanda kubva imomo tinotarisira kuti tichapurifya mvura inosakuvatari yakati wandei bcause taura kwandiri kuita nemi vakomana vari kutoshanda pamoto njesri kugadzirisa maclarifier mafilters maweks ari kutota. Saka tida kuti kana tawana panero repasi ravhurwa mvura yakubuda yakawanda takuenda muchikamu chekupowa vanhu mvura yakati o. Ndozvo zvimwe zvinhu zvatikuparura gore rinouya.
Meya veguta reHarare vaHebert Gomba vari parunhare muHarare neStudio 7. Panguva yeveruzhinji vari kuomerwa neupenyu nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika. Chimwe chirongwa chiri kuitwa nerimwe sangano rinoshanda rakazvimirira roga chinodzidzisa madzimai kugadzira zvinhu zvakasiyana-siyana zvinosanganisira sipo, mafuta ekuzora, makanjira nezvimwe, chinonzi chiri kubatsira madzimai aya kuti akwanise kuriritira mhuri dzavo. Asi dzimwe nyanzvi dzinoti kusave nemitemo yakajeka uye kushayikwa kwemagetsi nemvura munyika ndizvo zvezvimwe zviri kukonzera kuti upfumi hwenyika usasimukira. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Chiso chaanaijaniti chinokoro chinoratidza mufaro apo vanoratidza zvibhodhoro zvemafuta ekuzora nesipo yekuwachisa zvavanogadzira pamba pavo. Amai chinokoro vane makore 20 nemapfumbamwe ekuberekwa. Vane vana vatatu uye vanogara mumusha unogara veruzhinji wemukoba 6 muguta regweru. vanoti vakatanga kuita zvekugadzira mafuta nesipo pakutanga kwegore mushure medzidziso yavakawana kuburikidza nechikamu chemudunhu reMidlands chesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe WECOS rinove sangano rakazvimirira rega rinoshanda mukubatsira kusimudzira madzimai.
Ndoo kwandakawana kubetserwa kuti munhukadzi anokwanisa kuzvimiririra, anokwanisa kuita mabasa emaoko. Ndopandakadzidzira kugadzira sipo, mapetroleum jelly, madishwashi, nedrink.
Amai chinokoro vanoti vanokwanisa kugadzira tani rimwe chete resipo pamwedzi nemafuta ekuzora izvo vanotengesa kune vezvitoro uye kuvanhuwo zvavo. Havana kuda kubuda pachena kuti vanowana mari pamwedzi nebasa ravo iri, asi amai chinokoro vanotaura pachena kuti vaimbonetsana zvikuru nemurume wavo nekuda kwekusawana mari yakakwana. Vanoti upenyu hwavo hwashanduka chose uye vave kukwanisa kuwana mari yekubatsira murume wavo kuriritira mhuri.
Sengezvo takatokwanisa kutenga stendi yedu, propati yemumba yedu tiri kutotengawo tichitowedzera tichitowedzera. Kumusha kuvabereki takutokwanisa kutoti mwedzi wega wega tichikwanisa kutotumirawo mari.
Asi amai chinokoro vanochema chema nerekuti kusavepo kwemagetsi nemvura zvakakwana kunovhiringidza basa ravo.
Tikatotomika usiku kuti tikwanise kushandisa magetsi. Chero mvura yacho tomukira usiku tikwanise kuishandisa, zvinova zvinodzosera basa redu kumashure.
Muzvare Moline Mutobwa vane makore 30 ekuberekwa uye ndemumwe wevanhu vanoshanda nesangano reWECOS mukudzidzisa madzimai kugadzira zvinhu zvakasiyana siyana. Muzvare Mutobwa vakadzidzira zvekugadzira sipo nezvimwe zvakasiyana siyana mushure mekuona chimwe chikwata chevaidzidzisa vanhu kuita izvi paWhatsApp. Mumwe munhu wavanoziva ndiye akazovaudza nezvesangano reWECOS nechirongwa charo chekudzidzisa vanhukadzi nezvemubato wemaoko. Vanoti nemari yavanowana kubva mukudzidzisa vamwe ivo vave kukwanisa kugadzira zvimwe zvinhu zvakawanda. Vanotsinirawo kuti kushomeka kwemagetsi nemvura kunokanganisa basa ravo, asi vanotiwo vanofara kuti vanoverengwa pakati pevanhu vari kukwanisa kuriritira mhuri dzavo zvisinei nekuoma kwakaita zvinhu munyika.
Mhuri yangu inini haina chainoshayiwa chainoti ichi ndo chatiri kudawo chiri kuitwawo nevamwe. Zvese ndiri kukwanisa kuzviita through mubato wangu wemaoko iyo yandiri kuita. Uyezve ndatove neregistered company, ndakukwanisawo kuita zvinhu zvangu chiri kuendeswawo kumabig shops zviri pamutemo.
Gwaro rakaburiswa namazvikokota wekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations amai Elva Hilal mushure meongororo yavakaita munyika munambudzi rinoratidza kuti chikamu chinopfuura 60 chevanhu vari munyika chiri kutadza kuwana kudya kwakakwana nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika. Amai Alice Makata ndiwo sachigaro weWECOS mudunhu reMidlands.
Kufamba kwedu tichidzidzisa madzimai nezvekodzero idzi, takaona kuti chishuviro nechibiso chedu seMidlands chapter kuti madzimai nevasikana vakwanise kushandisa kodzero dzavo zvakazara asingabudiriri kana madzimai edu aya vachiri kungomirira nekutarisira mari nezvakasiyana siyana kubva kuna nababa. Takabva tatanga chirongwa chekudzidzisa madzimai edu mibato yemaoko.
VaVincent Chakunda, mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvekutongwa kwematunhu nebudiriro uye muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira, vanoti hazvishamisi kuti veruzhinji vave kurarama nemabasa akasiyana siyana ekuzviitira nekuti maindastiri nemakambani akawanda akavharwa nekuda kwekuondomoka kwehupfumi. VaDidmas Tewa vanodzidzisawo zvidzidzo zvepamusoro zvebudiriro uye muongorori wezveupfumi akazvimirira, vanoti mabasa ekuzviitira nemabhizimisi madiki zvinogona kusimudzira upfumi hwenyika kana hurumende ikazvikoshesa. Seuchapupu hwakapiwa nemadzimai ari kuita mabasa emaoko, zviri pachena kuti chirongwa ichi chabatsira chaizvo mukuunza upenyu huri nani mumhuri dzavo. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yashika nguwe kwenye timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika yeGuinea-Bissau iri kuverenga zvakabuda musarudzo yepiri yemutungamiri wenyika kana kuti presidential runoff iyo yakaitwa murunyararo nezuro musi wesvondo. Vakuru vakuru munyuu yoko vanoti munhu anofungidzirwa kuti ane chekuita nekubayiwa nebanga kwevanhu vashanu pamba pomumwe mudzidzisi wechijudha munguva yaipembererwa usiku wechinomwe hwehanuka nemugovera usiku ave muusungwa. Mamwe madzimai anorarama neutachiwana hweHIV AIDS anoti chero zvazvo ari kunwa mishonga yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi haasi kuziva uwandu hwemasoja anorwisa utachiwana uhu mumiri yavo nekuti haasi kupiwa magwaro anoratidza kuti mishonga iyi iri kuvashandira zvakanaka here kana kuti kwete. Mutoro wedu enhaukiri mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Muhurukuro yakaitwa neStudio 7 nemamwe madzimai akabva kunzvimbo dzakasiyana siyana nguva pfupi ichangopfuura. Madzimai aya akataura kuti nyaya iyi ndiyo yanonotsa kuti vatangise kupiwa mushonga mutsva unonzi tenofovir, lamivudine nedolutegravir kana kuti TLD uyo wakaparwa nebazi reutano muna Nyamavhuvhu gore rino. Mushonga weTLD ndiwo wave kutsiva mushonga unonzi tenofovir, lamivudine neifavirenz kana kuti TLE nokuti LD yakaonekwa kuti inokurumidza kudzikisa huwandu hweutachiwana hweHIV AIDS mukati menguva pfupi pfupi. Munhu wese anorarama nehutachiwana hweHIV anofanira kuongororwa kaviri pagore kuti vanachiremba vazive kuti mushonga inodzivirira kupararira kwehutachiwana uhu iri kushanda kana kuwirirana neutano hwake here kana achinwa mishonga iyi. Asi izvi zvinonzi hazvisi kuitika nekuti mishina inoongorora ropa revanhu vanorarama neutachiwana inonzi viral load testing machines inogara yakafa uye mizhinji yacho iri kure nekumakiriniki kwavanotambirira mishonga yavo zvokuti rimwe ropa rinosvika rashata nenyaya yekushaya magetsi anofambisa mafiriji anochengeterwa ropa iri. Amai Barbara Parashito vekumabvuku vanoti vave kuora moyo nokuti vatove nemakore maviri vasingazive kuti ropa ravo rakamira sei.
Even kuti ndichichinjwa ndiende pa new drug riko here DTG bari kumirira kuda machi marisauti saka ndikona marichingodzokera here ndichingonotorwa viral load.
Maibjet tamai avo vanoshanda neveutano mumusha weCaledonia muHarare vanoti kune madzimai anorarama nekuita zvepabonde ayo asingachadzoka kukiriniki yeko nemhosva yekunonoka kuri kuita magwaro anotaura mamiriro akaita ropa ravo. Baba Silas Tavara vanoshanda kuOI Clinic iri paHarare Central Hospital vakatsinirawo vachiti vanhu vese vanorarama nehutachiwana hweHIV AIDS vari kufanirwa kutangisa kunwa mushonga weTLD zvekuti vari kukurudzira hurumende kumakiriniki ose
vari kusvika to tenolam DTG government asi ndamuzotuta ndekuti mazasi sinsi ari kunonoka kuya ari kuenda ari decentralized ari kunonoka kuya zi after 4-5 or even every 1 year asina job saka kuti mashiwa manje achienda panew drug zvakuti zvakutora nguva yakati rebei saka tinoda kutoshuvira kudai zvaibviraka hurumende yawanza mamishinzi wayo kuenda on site kuita kuti zvisave zvingocentralized.
Nyanzvi munyaya dzokuita tsvagurudzo dzezveutano vaAmos Milanzi vanoti viral load testing inokurudzirwa kuti iitwe nguva nenguva nokuti zvinobatsira kuti vazive kuti munhu ari kutora mishonga zvakanaka here kana kuti mushonga uri kubvumirana naye here.
Kana utachiwana hwakawanda hongu anokwanisa kuchinjwa mushonga kana kuti zvoreva kuti hama yedu iyi haisi kutora mushonga. Nekuti vamwe vanenge vachiti kutora mushonga mukavabvunza nemuromo asi mukazoona zviri muromo munoona kuti uyu munhu anenge asingatori mushonga zvachose.
Vamilanzi vanoti dambudziko ravakawana patsvagurudzo yavakaita gore rino mumatunhu manomwe anoti Mazoe, Bulawayo, Mberengwa, Harare, Beit Bridge, Burungwe neChiredzi nderekuti madzimai anotorwa ropa asi hapana chaanozoudzwa maererano nezvinenge zvaonekwa muropa racho.
Saka isu vatambudziko takawana wana rikutanga ranga rikuti vazhinji vari kutorwa asina machines acho hakuna saka zvinopfera zvaitika ndezvekuti vanotorwa ropa roenda mari dzavo dzorega kutorwa kana achidzoka ari kunonoka kutorwa mamwe anotora kana 3 months asina kutorwa apo munhu anenge achinzi ah unofanira kutorwa ropa mwedzi mitanhatu yoga yoga saimwe inosvika vasati vawana mari dzavo.
Vamilanzi vanoti izvi zvave kudzosera shure hondo yokupedza dambudziko rekutapuriranwa kweHIV AIDS.
Isiku tinofanira kupedza utachiwana hweHIV pati panosvika 2030, asi munhu akasazitorwa ropa kuti azive kuti hwanhu hweutachiwana hwakawanda sei. Dambudziko rinosangana naro nderekuti vanhu vacharamba vane utachiwana hwakawanda vasingabatsiriki, nekuti vanhu ati vana chiremba havazivi, vana mukoti havazivi kuti utachiwana hwakawanda sei, zvinobva zvaramba zviwedzera kutapurira kweutachiwana mune vamwe.
Studio 7 yakamboedza kunzwa kumukuru anoona nezvechirwere cherurinda neHIV AIDS mubazi rezveutano Dr. Owen Mugurungi pamwe nemunyori mukuru webazi rezveutano Dr. Agnes Mahomba, asi havana kupindura mibvunzo yavakatumirwa pambozhanhare dzavo kwesvendo mbiri dzadare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo. Gore ra2019 raive gore rekufara pamwe nekusuwa munyaya dzemitambo munyika, asi kufara ndiko kwaive kwakanyanyisa. Michael Kariati anotipa chikamu chekutanga chenyaya iyi.
Vateveri vezvemitambo vakave nemufaro wakanyanyisa mugore ra2019, kunyanya apo vasikana vechikwata chenetball vemajames vakashanya kuLiverpool, England, kumakwikwi eVitality World Cup uko vakanoshura mare. Hapana aichatsira kuti chikwata ichi chichabuda chine chachakabata, asi maJames akaita mashiripiti ndokupedza ari pachinhano chechisere makwikwi akaunganidza zvikwata 10 nezvitanhatu zvinorura pasi rese. Chikwata ichi chakarova zvikwata zvine mukurumbira kusanganisira Sri Lanka, Northern Ireland neBarbados munzira yacho zvekuti chave kutarisira zvinodarika apa apo chave kugadzirira World Cup inotevera, iyo ichaitirwa muCape Town, South Africa muna 2023. Kunyange hazvo akasiyana nezvemutambo uyu, aimbove kapteni wechikwata ichi Pepechua Siyachitema anoti chinangwa chevasikana ava ndechekudzokera kuWorld Cup kuti vanodarika zvavakaita kuLiverpool.
Ndovindisoti tinoda kudzokera zveWorld Cup, tinoda kuqualify tidzokere zveWorld Cup, ipapo anyotesa mukana wakakura wekuwadzokera.
Captain Mutsa wechikwata ichi Felicitas Kwangwari anoti vakadzidza zvakawanda kubva kuLiverpool zvekuti vasimba kudarika zvavaive vari vasati vaendako.
Considering the fact that we signed up in Liverpool and it was also a learning curve on the way, I think we will learn new skills and everything, and I think we can be a better side if compared with what we were last time.
Ko fara munetball kwakadarikawo nemutambo wetsiva, apo mutambi wemuZimbabwe Charles Manyuchi muna Chivabvu akatora mikombe yeGlobal Boxing Union neUniversal Boxing Council mushure mekurova Pablo Acosta wekuArgentina, ndokuzowedzera zvekare nekupunzira pasi Diego Balado wekuArgentina zvekare nekutora mukombe weWorld Boxing Federation weuremu weMiddleweight. Izvi zviri kureva kuti mugore rimwe chete Manyuchi akatora mikombe yepasi rese mitatu. Muongorori wezvemitambo Vafarai Kambamura vanoti Manyuchi asimudzira zita renyika zvinodakadza zvekuti ave kufanira kupiwa ruremekedzo rwemumiriri wenyika.
Vamanyuchi vanofanira kupuwawo pasipoti yakapuwa kesi COVID zvokuya ya diplomatic passport kuitira kuti pavanofamba paipai vange vaire diplomatic immunity.
Murongi wemitambo wetsiva vaClyde Musonda vanoti Zimbabwe ine vana Manyuchi vakawandisa zvekuti vakawana rubatsiro rwakakwana mutambo uyu unosimuka kudarika zvauri pari zvino.
Ana Manyuchi vakawanda muno muZimbabwe zvokuti data ndakwanisa kuti data tikwanisa kubatsirwa nemacorporate negovernment. I think boxing ndakwanisa kutoita kana even number one sport muno muZimbabwe.
Zimbabwe yakapembererawo zvekare kutora kwakaita South Africa mukombe we 2019 Rugby World Cup
kwete nekuti vabatidzani asi nekuti mutambi wemuZimbabwe tendai the beast mutawarira aive muchikwata ichi mutawarira akasarudza kutambira South Africa sezvakamboitawo Kennedy Dzimba nemhaka yekuona kusarongeka kwezvinhu mumutambo uyu munyika muno kunyange zvake aimirira South Africa zita reZimbabwe rakafambawo sezvo pese paingotaurwa nezvekutorwa kwemukombe uyu zvaizi the beast ndewe munyika muno zita reZimbabwe richirimo munyaya dzeragbi idzi sezvo machitas achine mukana wekuenda kuma 2020 Olympic Games mushure mekupedza ari pachinhano chechitatu kumakundano akaitirwa South Africa uko Kenya yakakunda Zimbabwe yakarova Nigeria Zambia ne Madagascar zvekuti ichabatana neUganda kutamba nezvikwata zvakarohwawo mumakundano akadai mhiri kwemakungwa muna chikumi kuti vakwanise kuwana tikiti rekuenda kuJapan. Kwakaita kuchema kukuru mumutambo wecricket mushure mekunge veInternational Cricket Council ICC vakambomisa Zimbabwe kutamba nedzimwe nyika vachipomera hurumende nyaya dzekupindira mune zvemutambo uyu. Kunyange hazvo veICC vakazobvisa chirango ichi chikwata chenyika chevanhukadzi chemaledi chevrons chakatadza kunokwikwidzana nedzimwe nyika kumakundano T20 World Cup Global Qualifiers ayo akaitirwa kuScotland muna Nyamavhuvhu.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa nezvegore ra2019 iro rave kusvika kwamvura yacheka makumbo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Kambo makatendeka kubva kuna Pastor Faith Besa kachuya kwamuri kachibva kuna ku Studio 7. Sezvongwa yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Nyaya yemudzimai wemumwe vatevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga muzvare Mary Mubayiwa inoendeswa mberi kumusi wa 14 Ndira gore rinouya. Kanzuro yeguta reHarare inoti ine urongwa hwekusimudzira gutarayo mugore rinouya kuburikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana siyana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Sandekile Mhlanga.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.